Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota reZimbabwe rezvokudzidza nedzimwe nyika rinoti Zimbabwe haisi kufara nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leaders Summit. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remagetsi munyika rakakonzerwa nokusaona remangwana kwehurumende. Tichakuunzirai zvemitambo yeFIFA World Cup iri kutambwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe haisi kufara nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leaders Summit wakatanga muWashington DC nezuro. VaMnangagwa nevamwe vatungamiri venyika vakapidigura hurumende vekuMali, Sudan, Burkina Faso neGuinea havana kukokwa kumusangano uyu. VaMnangagwa vakatemerwa zvurangu nevamwe vavo vehurumende vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. America nemusi wemuvhuro yakatemerawo zvirango mwana wavaMnangagwa Emerson Mnangagwa Jr. nevamwe vanodyidzana neshoroma vakuda kwashe tagwirei. Vashava avo vakambomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashora danho reAmerica iri. Ngatinzwei ihurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nyika yeZimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzose dzepasi pano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungawanikwa sei. Kubva zvatanga musangano uyu unonzi US Africa Summit, Zimbabwe yanga isingakurukwe. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno, asi yakokwa isina kukokwa kana muzinzwa zvandinotaura. Yakokwa kuti Zimbabwe ngaive, asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Ndauya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa inoinkluda Zimbabwe. Saka mukuru wenyika yeZimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro serino.
Makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica? Vari kuti
hatisati tataura nawo zvedu, asi kuti tinotaura tichataura. Vanozviziva vatichange tichitaura kuti isu tiri part of Africa.
Pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here
panguva inoiyi? Iye zvinotoziva mangwana tichapindawo imwe misangano yavakaronga. Hapana musangano watinowanzopinda sisi tapano. Tinopinda misangano yavo yese.
Takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro. Munotambira seizvo?
Hatifari nazvo izvozvo. Hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete. Voerekana mangwana womuka vati taranga takurangai futi nokuisa vapo vanhu pazvirango, asi vachiti vane vamwe vavaburitsa zvakare ipapo. Isusu toda kugara tichinzwanana. Kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana. Tinogona kuwirirana pane zvimwe, tichitanga kuwirirana pane zvimwe, asi hazvipedzi ukama izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muno muWashington DC. Zvichakadaro, vatungamiri venyika dzemuAfrica vakakokwa kumusangano uyu vakatanga kupinda mumusangano nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti US$55 billion yekusimudzira nyaya dzezveupfumi. Mutepedzeri wavo amai Kamala Harris vakati pari nemari inosvika zana remamiriyoni kana kuti $100 million kusimudzira chirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI uye kusimudzira mabasa emadzimai munyaya dzekutengeserana. Ko Zimbabwe pane chainga kwanise kuwana here pamari dziri kutaurwa navaBiden idzi? Mukupindura mubvunzo uyu tabata sachigaro veAfrica CEO Roundtable vaOswell Bina.
Nyika dzekumadokero tichiisa America ndidzo nyika dzatakagara tichiita mabasa makuru kugara nekugara. Kunyangwe patakapinda muhondo yerusununguko taida kuti tinge tichizvitonga, kuzvitonga ikoko tichibvisa utongo kubva kunyika dzekumadokero. Saka nguva ino mukatarisa nyika yedu yakasununguka chaizvo mutsika, mumitauro, mumitambo, kunge yakabatana nezvinenge zvichiitika kazhinji America nenyika dzekumadokero.
Saka vabina, musangano uyu munomuona sei? Wakakosha zvakadini?
Musangano uyu musangano wakakosha chaizvo kuti dai kuri kuti ukama hwedu neAmerica hwakanaka, taifanirwa kunge tiinewo makambani edu makuru achideedzwawo kuti anopinda mumisangano iyi. Isusu seround table taita misangano yakawanda zvikuru neAmerica tichiedza kuti tipatsanure zvematongerwo enyika nezvemabhizinesi. Taedza chose kuti tinyengerere America kuti ione kuti zvekuendera nemabhizimisi zvakadini kunge zvakagadzirikawo zvakasiyana nezvinoenderana nematongerwo enyika.
America inotii apa vabina? Muri kubudirira here?
Semaziviro ako, America inoda inonzi rights-based business. Rights-based business inoitwa neAmerica inonyanya kutaridza kodzero dzinoenderana nemagadzirwo ezviwanikwa ezvinoendwa mumakambani uyezve zvichipindawo nemumatongerwo enyika yenyika iyoyo. Saka muno muAfrica America yanonoka chaizvo kupinda mune mikana yakawanda nokuti izvozvo zvavanotaura ndo zviri kuita kuti China ipinde ichitora mikana yakapfuura yeAmerica kusvika gore rino. Kunyange ukatarisa mari yasimwa neAmerica muAfrica, wotarisa mari yasimwa neChina muAfrica, zvinokuratidza kuti China yafamba kupinda America munyaya dzekuita mabhizimisi neAfrica. Asi America yaakuzviona kuti yasarira mumasure.
Izvi zvinoonekwa papi? Zvinoonekwa sei?
Ukatarisa AfCFTA, chirongwa chekutengeserana muAfrica, kufamba nehwaro nekusimuka kwachaita, zvaakutotaridza nyika dzakaita sana America kuti vaakunonoka, ndosaka vaakuita misangano yakadai. Gore rapfuura pamberi takanga tiinawo musangano weUS Africa Business Summit wakaitwa kuMozambique. Zimbabwe yakaenda ende yakaenda yakamiririrwa kubva kumukuru wehurumende nemabhizimisi ese akati wande wande.
Saka chii chakabuda mumusangano wamuri kutaura uyu vabina? Chamungada kuona chichiitwa pamisangano yakadai chii?
Takadzidza zvakawanda kumusangano iwoyo. Saka inyaya yekuti dai zvagadzirika pakati peAmerica neZimbabwe, taonawo makambani emuno, vatungamiriri vemapoka anomirira mabhizimisi vashedzwawo kumusangano uyu. Zimbabwe yaikwanisa kuwana chouviri chinenge chakati tsvikiti.
Sachigaro veAfrica CEO Roundtable vaOswell Bina vange vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti dambudziko remagetsi munyika rakakonzerwa nokusaona remangwana pakuwedzerwa kwakaitwa makambani munyika, ukuwo magetsi asina kuwedzerwa. Izvo zvave kuita kuti aripo aremerwe. VaJokonya vanoti kuwedzerwa kwakazoitwa magetsi kugwenya rekariba kwakabva kwasanganawo nedambudziko rekuti mvura haichanaya zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Particularly nyaya yemagetsi ari kunetsa pachinguva chino ari kunge asipo ari kuvaafekta kudzimba kuvaafekta zvimwe chete zvinokuma bhizimisi emutoo yose zvayo. Ungaenda kumining, ungaenda kumanufacturing, ugoenda kuagriculture, ugoenda kutourism. Zviri zvese nyaya yemagetsi yanetsa ende yanetsa southern region yose zvayo. Takangobatana na South Africa vanotamburawo, vana Zambia vacho vanoti pavo vari kutambura, vana Mozambique zvimwe chetezvo, iyo South Africa iri kutambura, Zimbabwe iri kutamburawo nenyaya yemagetsi.
Chii chingadai chiri kukonzera dambudziko remagetsi iri vajokonya, tichiona kuti rinowanikwa gore negore?
I think senyika pane patakaita underestimate kuti tinoda growth, and the growth yemaindustry kureva kuti zvinofanira kufambirana negrowth yemagetsi as well. Saka ipapo tiri panotinetsa.
Saka dambudziko iri ringarerutswa sei? Ndedzipi nzira dzekunzvenga dambudziko iri?
Unoziva tiri region yakakomboregwa zvikuru nokuti tine zuva rinobva kuna Mwari ratisingatengi, asi tinogona kurishandisa mahara. Munoziva zvinhu zvaMwari hazvitengewi, hazvidhuri, asi hatizvivoni. Toona zvevanhu nezvenyika. Saka tikagona kutora magetsi anobva muzuva, tinogona kubudirira nokurumidza. Ndinogona kukupai statistics dzandinoona. Muno muZimbabwe tikatora 1 million houses, tikadzisa imwe neimwe imba 5 kVA. Munhu iyeye anogona kushandisa hafu ye 5 kVA, wota 2.5 kVA. Owana 2.5 kVA anogona kutengesa magetsi wayo kuzesa. Saka mukatora 2.5 kVA by 1 million, zvinoreva kuti pasina kuti mamboenda kure kure, mawana mapanels yenyu, munenge matora 2.5 kVA multiplied by 1 million. Mochindiudza kuti vatova nemangani ma kVA yamava nawo. More than 2.5 million kVA dzatova nayo, magetsi aida anenge atokwana. Saka kungoti zvoda kuti vanhu vachigara pasi vachitaura nevachazoita sei. Vanhu vari kuinvesta vachienda mberi, ndinga ndozvinoda kutaurwa zvikuru izvozvo.
Asi ka Zimbabwe inoti dambudziko iri harisi renyika imwe chete, munotiwo.
Regioni dzese idzi dzazara nenyaya yedrought vo. Saka zvino drought inogona kuafekta, saka mvura zvinofungidzwa kuti zvine mukariba inogona kunonoka. The only problem we made was takaingiriza magetsi kukariba tisingafanirwe kuingiriza, nokuti magetsi anoshanda nemvura, panongopisa chete mvura inenge chichachinda. Saka evaporation inobva yaingiriza, ndo zvaitisa izvozvo nhamo yatinayo. But zvimwe zvese hazvo zvazvichiita zvakanaka. Expansion yeprogram yekuti ine mberi nenyika yanga ichiratidzika kuva iripo inoshanda, asi tabatwa apa mavoko nenyaya yekushaya magetsi. Ndokuti indastri yafambe zvakanaka.
Saka zvinokwanisika sei zvivajokonya zvamuri kukomekedza kana kukurudzira izvi?
Ngatiite zvinotibatsira isu noushoma hwedu nokushaya kwatinako, asi zvirimo zviri muno munyika zvinoita kuti tigone kusumuka nesimba tose. Zvinoita kuti sumuke nesimba tose, mumwe nomumwe ane basa rokushanda muZimbabwe. Hakuna munhu wana angazviita ega. Kana president pachavo havangazvigoni vega, asi vanotoda vanhu vanovabatsira, vachivabatsira kuti zviende mberi.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKaliso Jokonya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro dare remakurukota rakatambira rikabvuma zvakanyorwa mubiri remedia practitioners bill. Biri iri richadzika mitemo inofanirwa kutedzwa nevatapi venhau. Hurumende inoti izvi zvichakonzera kuti vatapi venhau vaite basa nemazvo, asi vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti biri iri harina chitsva charinacho, asi kuti inongova nzira yehurumende yokumanikidza vatori venhau kuti vasanyora kana kutaura vachishora hurumende.
Hapana zvarinorehwa pa paku parusununguko roge watapiwe nao ngekuti ndofunga kwapera mazuva masho masho makwakaonzwa inonzi patriotic bill inopanisha wanhu wanonyora zvinhu zvinoshoropodza hurumende nemutongi mutungamiri wehurumende saka freedom, new freedom of information bill yakatanga kutaurwa nayo kuma 2020 kuya ichinzi iri kubvisa yaimbonzi aipa access to information and privacy protection act hapana zvainochinja ba ngekuti zvaakuedza kuita iye zvino ndezvekuti hurumende iri kuti vanhu vanotorwa nhau ngatichishanda pamwe chetepo asi tinoziva kuti kana vakashanda pamwe chetepo hurumende ndo inenge iri kupandike inenge ichipanisha vatori wenhau vanenge vanyora izvo zvehurumende zvavanenge vasingadi asi vanenge vava kuti takabvumirana nevatori wenhau saka tikushanda pamwe chetepo
chavari kuedza kuita pachii chii chiri kuda kuitwa nehurumende panyaya iyi
hapana zvitsvaba zvakangofanana zvavango chinhu chikuru ndechekuti usambonyora chinhu chinoshoropodza hurumende ndo chinhu chikuru chiri ipapa zvino vava kutaura manje kuti tichazoita manage sei mutemo uyo wekusashoropodza wekuti munhu anoshoropodza ndehurumende anoitwa sei ngekuti patriotic bill ndofunga ndio inotofanira kutotarisirwa kuongororwa zvakatosimba kupfuura iyi freedom of information bill freedom of information bill it's a cover yenhingirike yepatriotic bill ndokune nhingirike objective yehurumende yekupanisha vanhu vanonyora zvinhu zvinoshoropodza hurumende saka zvimwe zvese zviutarwa izvi hazvina hapana zvazvinobatsira nyaya iyi iyoye freedom of information payaitaurwa muna 2020 watapi wemunhau vazhinji havana kuenda ba kumusangano iwoyo watapi wenhau vari kuti ivo kana tichida kuzvipanisha isusu ngatitiitire pachedu hatidwa kusangana negovernment ngekuti ukashanda nehurumende kawadziya moto wembavha ngekuti hurumende inozoita zvainoda kuita asi yochizvidzivirira ichiti takashanda newatapi wenhau saka zvatakaita zviri right ngekuti watapi wenhau anozvibvumidza iprojekti yehurumende iyi haina nechekuita neindependence yenhingirike yewatapi wenhau
munoona sekuti richapinza vatori venhau pakaoma sei
pakatoomesesa chaizvo ngekuti kune inonzi patriotic bill patriotic bill ndiyo ichatungamira mitemo yehurumende kana kwakuya kune watapiwa nhau freedom of information hapana zvainotaura ba zvese zvainotaura zvese zviri pasi pepatriotic bill chinhu chikuru chaizvo ipatriotic bill dai vanga vati tabvisa patriotic bill taibvisa sekubvisa kwavakaita yawaiti aipa yekudhara yana Jonathan mweyoye asi kungati kune munhu ngatishandei tese iwanga mubatsira pfumo pahuro here
avo vanga vari vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday hurumende inoti vanhu vanoita zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu kana kuti 260,000 kusanganisira zviuru gumi kana kuti 10,000 zvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvakanyoresa uye zvakamirira kugoverwa ivhu neminda muNewsday makare mukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vanoti kukwira kwehuwandu hwevana vari kutorerwa kodzero dzavo kunokonzerwavo nezviri pamadande mutande avo avanoti anobatsira nhubu kupara mhosva pavana yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadiko ku studio ko ini mbuya mbiri ndoda kutaura kuna chamisa chamisa kana waona kuti auchadi kuti tungamirira regera nokuda kuti zvawakubvumira vanhu vari muparamendi kuti vapiwe mari vavake minda dzavo misha yavo vavake mapurazi ko isu vana mbuya azodwa todini tiri kutambura tiri kunonga sose nomuromo apa tiri kuda kuti iwe upinde ugadzire nyika wakuti vavanga vatore futi mari dzezanidzi vokupandukira chenjera navo vanhu ava vanhu havasi right ava kuda newe wamutaikuni wokude mari hauchadi zvokugadzira nyika gadzire nyika chamisa hatidi zvemahara.
Hello, Pastudio 7, Muritana, Kubatanoka, Wadana, Blessing Zulu. Ewa, Rise Basarenu, Pose Kuti, Ewa, Mamakas, Sister, Kuti, Sister, Nonga, Jitika, Kunoku, Jirukuku. Ewa, Trogi, Teda, America, Desaita, Tando, Zion, Kairampe, Agadaro, Tabura, Brizabam, Sana Power, Kobane, Wanata, Grio, Nana, Naga, to go buy marriage, and you can achieve a woke up. I was a theater for some body. Ah, who wanted a fazong value? Meet America, guy wanted a fazong value. Someone gets a foot. That tender, America, that tender. Studio 7, I want a pebaga shinga. Robot and the sugar, Gino Cotro, Pamarosa, Papa, the Gino Police Station, Pamarosa, Papa, MP, Yambokani, Rabbi Magashinga, name me, Papo.
Ya pamusoro Studio 7 nevakaterera wo. Tachikumbirawo zvomutudzirewo hurumende ZANU-PF kuti yeZimbabwe in general kuti pachinhambo chokutora ma40 million muchipa munhu wani 40 million yosa muchipa munhu wani ipapo mupaonewo. MuZimbabwe mune vanhu plus or minus 16 million. Kuvadii ngoti vangotiitisa online nyika yose tingowana million pamunhu wani tigozvitengerawo masola edu iwawa vanodawo kutengera vamwe totengawo masola edu nemiriyoni iyoyo vakangotipa munhu nemunhu miriyoni kana 15 miriyoni tinokwana zvedu vongosiya miriyoni yake munangagwa chete ndiyo tadza kupiwa miriyoni vamwe vose tongopiwa miriyoni pa40 iyoyo yavanopa maMP umwe chete ndiona soti zvingatibatsiravo munyika umwe noumwe ongoziva angopiwa miriyoni yake odoziva zvaanoita nayo odoziva kwake waziva kwake ndokufungidzira kwanguwo ndokufunga kwanguwo ikoko dai vangotipawo 1 million pamunhu pama40 iwawo avari kupa maMP ava.
Makadii Pastudio 7 umwe munhu vana veZimbabwe kunotofara kungwara chinhu chinonzi masanctions izano iyozvo anomuona kuti vari kutowedzegwa pamasanctions nguva idzodzo dziri kunyengedzewa vanhu navanhu vezanu vanhu vachiungana pamuzinda weamerica uri muZimbabwe vachiti hey, masanctions kuri kutowedzegwa vamwe vana vana munangagwa naivava vakadzi vana tagwireyava saka zviya zvokurwera muchitambisa nguva muchinoungana pamuzinda weamerica muchiti masanctions muzvizive kuti muri kuvhagwa kumeso masanctions ndivavo vacho vari kukutumai ivavo mofara kuzviziva izvozvo vana veZimbabwe ende masanctions azofi akabiswa neizvo zviya zvazvame muchiti masanctions anobiswa nenyaya yekufifidzigwa kwamunoitiwa muZimbabwe muchivhundudzigwa kuti muvhotere zano ndizvozvo zvacho zvinobwisa masanctions kusvika zvisingachaitiki izvozvo ndokubva kwemasanctions kurohwa kuya kuri kuitwa vanhu vachivhundudzigwa sezvaitika munana 2008 ndivo masanctions wasaka vanhu vanozviita ndivo masanctions ivavo mofara kuziva izvozvo kwete kunyepegwa navanhu vane mabhacha.
Kazuwai pa Studio 7 apo tadzokavo zvekare tichingoti tihwereketerane tichiudzana chokwadi hurumende iripo izvizvi ihurumende inotaridza kuti haina basa nevanhu vayo chavanogona kutaura zvinhu zvavasingagoni kuimplimenta magetsi munyika hamuna asi MP
minister uri kupiwa 500,000 US. Magetsi munyika hamuna, but someone is advanced the loan of about 500,000 US. Kwa muchangwa family kunongonda kuenda me 1 million US. But my government spokespeople wakutaura pa media hanzi hei America yaruda kukripla economy ya Zimbabwe. How we are crippling our own economy by poor decisions, greedy decisions, selfishness, egocentric decisions. Hurumende haisina pasa ni wanu. And the reason why they are doing that is because they know wanawacha wadi from 2008 elections, they know very well people never no longer need them. Sawakazonda gari mkazi wandiri kumanikiza asingachandidi unombata zakanaka unomtengera mabhuruku ndozviri kuitika vanozovati hatichadikanwi saka hatichanyengereri ngativhondore kwokupedzisira. That is what they are doing. Chipatara hachina mishonga, hachina mamachinery essential for the country, but we are advancing a loan of 500,000 to an individual. What kind of madness is that?
Ngativonei kuti zvakaitika kuKatar neZulu zvakamira sei uye nemutambo wanhasi.
Mutambo uyu wanga wachinakidza zvachose and zvakaratidza kuti Messi zvishuwa ndimambo webhora. Akataratidza kuti bhora rinotambwa sei. Handa kutarisira kuti Croatia ingarohwe easily like that naArgentina. Every moment it was going to be a very competitive game, but it looks like difference yeCroatia yakavaleta down because vakaita mamistakes bora changotanga. Saka mamistakes wayo akabva vakosta 2 quick goals and Argentina yakazobodzokera shure. But ndiri kufara kuti Messi apinda mufinal. Zvino ndo trophy yaanga asina mukarira yake. Saka ndiri kufara zvachose kuti at least Messi achakwanisa kutaya aine World Cup trophy iyo yanga ichingozi nevanhu. Messi haasi palevo yapere or Maradona nenyaya yekuti haana World Cup, but it looks like he's now a game away from clinching the World Cup trophy.
Wataura pamusoro pekutamba kwa Messi, chakaita chakakubata zvikuru ndechipi mumutambo uyu neCroatia?
Munhu akakwanisa kukondorora game rake mushe, akagohwesa penalty, akakwanisa kuita maplays ari very important. Bukaona even bhora rake, the first goal it was the penalty, the second goal it was him akato anakusaka foul akatongo akapoka bora into an oncoming strike angacho manyao achibva anogoisa bora. That was the second goal. He contributed because bama players anomira kuronda kusaka foul, but iye anakuda kusaka foul. Then the third goal akaita zvamezi zvatinomuziva chaizvo zvokuita take on my defenders. Atataken my defenders achibva aita recruit kuti vauye kwaanga ari vasiya mutambi wake mumwe ari open achibva asqueya ball to make it number 3. And also munhu who is also a leader anonga achikwanisa kutaura nemaplayers ake kuti vaslow down the pace of the game, va defend in a good way, vasapanike because the remember vakabve vakahwina 2-0 Netherlands vakadzorwa, but this time ndo yanga ichingorisiye kuti vanokwanisa kudzorwa, but from the look of things havanga vari in control of everything.
Matimu maviri asaraya, France ne Morocco. Argentina pane timu yainotya here kuti isasangana nayo mumafinari yomutambo weFIFA World Cup?
Argentina I'm sure ingatoda kusangana neMorocco nenhau yekuti Morocco haina experience chete, but other than that inde ndoda kuti Morocco iwin semo African. Ndoda kuti team yekuAfrica ipinde mafinal ibreak again history yekuti yekuve the only African team. I think an African team ikapinda mufinal zvinomotivata other African teams kuti dzibhilive kuti tokwanisa kuitawo zvaita Morocco.
Sezvo nguva yedu yapera, tobotarisa zvange zviri nhau dzanhasi. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.